chinhu chakanaka kuri kuti vakwanisa kuti vabatsire Zimbabwe ne $500 million. Asi ini maonero angu ndine dambudziko kutiana neafricanism bank, nekuti gore rapera muna November mutungamiriri wavo ivo veafricanism bank vakauya kuHarare vakataura navamunangagwa vachangobva mukupinda, vakataura mari dzaisvika kuma $1.5 billion. Asi hapana chine kumeso chatakaona. Saka panoitika dambudziko, tikaona zvinhu zvadaro kuti pane zvivimbiso zvinenge zviripo nemhirizhonga iripo pane zvinhu munyaya dzemari munyika, handifunge kuti zvinenge zvakanaka kuti tinge tichiperekedzwa kusango neafricanism bank kana pasina chavanga vaita.
Kana makatarisa bhengi iri, munoona sokuti bhengi rakanaka here kuti Zimbabwe ikwerete mari kubva kwavari?
Bhengi rakanaka rinoita kuti tikwanisa kupa Zimbabwe mari neatingati mafavorable interest rate. Asi chinonetsa pamari dzinotaurwa dzakadai ndechekuti zvinokwanisa kunge zvaitika kuti vawirirana, asi zviga nemaconditions zvinozofanira kunyorerwa pasi kuti mari iyi izobuda zvinokwanisa kutora nguva yakawanda. Saka iko zvino nyaya dzekuwirirana nekunyorerana pasi, vana muZimbabwe vaneta nekunyanya kunzwa kuti tawirirana tanyorerana pasi, asi vakuda kumboonawo zvinhu zvichishanduka, mari yacho ichipinda. Mucharangarira vamunangagwa vachitiwo vakakwanisa kuita zvibrato zvinosvika kuma $20 billion. Asi mainvestors achona vanotaura, anosanganisira African Bank, haasati auya kuti tinge tichiona kuti mari dzachona dzavaiwirirana dziri papi.
Vakurukura zvekare pamusoro peimwe $500 million yenostfor stabilization facility. Iyi yakasiyana sei ne $500 million yataurwa nhasi?
Musiyano wadzo ndokudai. $500 million yataurwa nhasi ndeyekuti Zimbabwe inge ichikwanisa kuva ne foreign currency yekutenga zvinhu zvakakosha zvinenge zvichidiwa munyika, zvinofanana nekuti fuel, zvinofanana nekuti magetsi. Tine ano magetsi atinotenga kusouth africa kueskom nekumozambique. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichitoda foreign currency. Ndiyo iri kutaurwa kunzi yawirirana nazvo. Yenostro mafambiro ayinozofanira kuita ndeyekuti kune vari kunze kwenyika vanenge vada kuisa mari dzavo muZimbabwe dziri foreign currency, chero vari muZimbabwe machona. Nostro tichairangarira kuti ndo yakataurwa navamangotika mwedzi uchitanga pavakaparura mafambisirwo aifungidzira kuti mari dzichaisa. African Bank inoti iyo ichapa $500 million kuti wese azoda kuti anga achibvisa mari muakaunti kuri kuti haachadi kushandisa akaunti iyoyo, kana kuri kuti pane zvinhu zvamuri kuda kutenga zvinenge zviri zvekunze kwenyika, mari iyi ndo inenge ichitenderedza kuti vanhu vange vachikwanisa kuaccessa maus dollars avo. Nhoroondo yacho ndeyekuti muna 2007 Baba Gideon Gono vakapindira maus dollars anga ane vanhu nemaorganization nezvikoro vakatora vakashandisa zvinhu zvavakashandisa. Saka mari iyi inyaya yekuti kuda kuti vanhu vange vane confidence yekuti iko zvino Reserve Bank haichazokwanisa kuti kupindira ichitora maus dollars avanhu. Ndosaka kwazoitwa iyi nyaya $500 million yamanostro account inobva kunhoroondo yavakuno.
Tikatarisa kukwereta kuri kuita hurumende, imimi mune rimbo here yokuti Zimbabwe ingakwanisa kudzorera mari iyi iyo ikasara ine zvimwe zvainokwanisavo kuwana mukukwereta uku?
Dambudziko ratinaro nderekuti hatisi kuda kukata expenditure, hatisi kuda kuneta kuisa mari mumwe tichiishandisa ndozviri kutikonzera kuti tinge tichikwereta. Tine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kunge tichifungidzira kuti senyika hazvisi zvinhu zvakanyanya kutikoshera, zvatokwanisa kutotengesa tikawana mari. Iko zvino tiri kunzwa kuti tiri ku kwereta ndege dzekufamba nazo tichikwereta ndege dzeZimbabwe. Imwe inonzi yakapotsa yauraya vanhu kupaweekend apa isina kunyatsa kufamba zvakanaka. Tine mahurumende ine mamobile companies maviri, NetOne neTelecel. Zvinhu zvakadaro pane vanhu vakawanda vanoda kupinda muindastry vanokwanisa kutopa hurumende imari. Chakunze kwekukwereta nekupa vamwe vanhu vasina mataxi akafanana ne2%. Ngatimbotarisawo kuti iyo hurumende ichabatsira sei kubudikidza nekutengesa zvimwe zvinhu zvatisingafungi kuti isi nyika zvinhu zvakatikoshera. Yoita mari yokwanisa kukavha kana kuti kubhadhara pamwe panenge pasina kubhadharwa pairi kukweretera mari. Ivo vachikwanisa kureiza mari kubudikidza nekutengesa maasset asingatikandi.